Botswana yaparura urongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera nekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe kupinda munyika iyi nezvinhu zvekudya kubva kuZimbabwe. Izvi zvapa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutengesa zvichemecheme. Mugwaro ranyorwa nemutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr. Mareko Ramutsababa zvekurambidza kupinda kwezvekudya kubva kuZimbabwe zvaitirwa kudzivirira kupararira kwekorera. Bazi iri rakurudzira vagari vemuBotswana kuti vageze maoko nesipo kana vabva mukushandisa chimbudzi. Asi mumwe anorarama nekutengesa dovi pamuganhu wePlumtree ramukwebana vaSolomon Sifelani vaudza Studio 7 kuti matano eBotswana ave kukanganisa bhizimisi ravo.
Situation yacho inosamira bhukubhukosi kusurvive nekutengesa buyinselling. You're going to buy those peanut butter in Zimbabwe, they come and resell. So if they're taken by government, they said, call it what, whatever, whatever. Which means you can't survive because you service through selling. Tatubula mbasa, because I think government didn't find out solve that problem very fast, because otherwise, partially my problems are more than quarrel.
Mashoko aya atsinirwawo navamunyaradzi mhandu vanotengesa mabanana.
Mvura isabudika 1 pamwedzi. Inofanira kubuda every day. Even kana mvura ichirana every day, hakuna korera, hakuna chii, vanhu vanenge vachiona mvura yakanaka iri smart. Nemishonga achigadza panhau dzemishonga padzimukuru zvekuti.
Ma mayor anofanira kunga out of politics
achita basa. Kwete zvinguti zvekuita corruption munyika.
Vamhandu vanoti chiitiko ichi chavadzosera shure zvikuru nekuti vakashandisa mari yakawanda kuhoda mabanana aya nechinangwa chekuti vatengese muBotswana.
Ndingoshandisa mari, maybe capital, maybe for business, but at the end of the day, they could give everything, then the loss comes. Because kuti kuzvita pangwedzi pakupadzisa minguva inoyi, ah, it's a loss. Kuraskikwa kukuru. Munotenga if munotenga kuti ngene capital, wotenga zvinhu zvako, waira zvokuno for profit, then you come and lose. Ah, zvakatoma.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvautano waClaudius Mpazvose wakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvitsvage zvinhu zvazvingatengese muBotswana kunze kwemiriwo, michero nezvimwe zvekudya zvisingaparadzire chirwere chekorera.
Hatirambi kutoonekwa vachida kuraramisa mhuri dzavo, asi tinokumbira kuti pangova rezvinhu kusvikira chirwere chiya chaita sechakontrolo, ndipo patingati vatange kuasi futi neyo madhokuta vachakuudzai kuti zvasi, nekuti chirwere chekuti chinongokutora pangova dikidiki, kuluza mvura kuyakuya. Zosangana kuti pamwe newe unenge uine zvimwe zvinenge zviri mumiri mako, zuva riri kupisa, tive marwere akawanda, so zvinounowana zvakukuvadza kana zvapindira vana vacheche sese.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vanodarika zviuru 10 vanoshandisa muganhu wePlumtree neramakobana zuva nezuva. Zvichakadaro, bazi reNational Institute for Communicable Diseases rati pane mukana wakakura kuti chirwere ichi chinogona kupararira kunyika iyi. Nyika iyi yati dunhu reLimpopo riri pedyo nemuganhu wenyika iyi neZimbabwe rinofanira kugara rakagadzirira. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.